Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 5, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvi zvanga zvichinyanya kundirwadza zvokuti pazonzi ndakuvapa bhiwo ndanzwa kurerukirwa. Saka ndinongotenda vangu vamuchade hama varamba vakamira nevasikana nenyika yeZimbabwe vari kutsigira vasikana. Ndiri kutirambai makadaro neminyengetero yamaipa. Naizvozvo ndinotenda hangu.
Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutedzeri wasachigaro wechidiki MDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
To go a long way in enhancing access to international markets anchored on effective connectivity with major ports of entry. The East African Community Commerce Bureau could project in the Yanaka with the Radziara City Soro. You will find it easier. We are not Kunova Kinda Bay. If you are Kinda Kusa, you will soro, no end. There is a lamp.
Mutungamiri Wenyika by Emerson Mnangagwa. Vakumikidza mugwagwa kuMashonaland West wakagadzirwa nerubatsiro rwemari yakabva kuJapan. Kupesana kunoenderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHarare West mudare National Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutedzeri wasachigaro wechidiki MDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vabhadhariswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi avo vakambonyima vaviri ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso vati pane zvasanduka zvaita kuti vavape mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vachiwo chikuru chavakoshesa pakupa mutongo wavo chivimbiso chakaitwa nevaviri ava chekuti havachazopari mhaka yakafanana neiyi zvakare. Gweta revaviri ava vaalek muchade hama vati kunze kwekubhadhara mari yechibatiso vaviri ava vanziwo vaende kunomhanyara kukamba yemapurisa yeHarare Central nemusi wechishanu wega wega pakati penguva dza6 mangwanani kusvika 6 manheru.
Mutongi wedare repanapa azobvuma kuti mutongi wemachisikotsi akanga akanganisa. Saka nhasi chikumbiro chekuti vapuwe mari yechibatiso chazotambirwa. Pavazopuwaiwo mari iyo inoita $20,000 vabhadhare kuti vabude panze nokuti vasazoshungurudzana nevafakazi nokuti varamba vachigara pavari kugara. Zvakare vasataura negungano rinodarika vanhu makumi mashanu.
Amai vamuzvare Mamombe, amai kudzai Chiwanza, vati vatambira mutongo uyu nemufaro vachiti mwana wavo anga atambura kujeri rechikurubhi.
Nokuti hapana chakaoma sekubikira mwana zuva nezuva uchimuendesera achinodya akavharirwa muchitorongo. Iwo uchidzoka kumba uchida kudya sadza rinopisa iye mwana akavharirwa nokuti paunobva naro kumba unosvika kuchikurubhi rinenge ratopora. Saka zuva nezuva anga achingodya sadza rakapora. Saka tinoda kungotenda Mwari nechiitiko chakadai kungoti vatena matebhozi.
Amai vamuzvare Chimbiri, amai Patricia Chimbiri vati vari kutenda vanhu vese vakamira navo apo vana vavo vange vari mujere. Amai Chimbiri vati vanovimba kuti aka ndike kupedzisira vaviri ava vachishungurudzwa.
Asi taingotsiga zvatinenge taigira vana totanga kufamba. Izvi zvanga zvichinyanya kundirwadza zvokuti pazonzi ndakuvapa bhiwo ndanzwa kurerukirwa. Saka ndinongotenda vangu vamuchade hama varamba vakamira nevasikana nenyika yeZimbabwe vari kutsigira vasikana. Ndiri kutirambai makadaro neminyengetero yamaipa. Naizvozvo ndinotenda hangu.
imwe nengo yeparamende MDC Alliance iyo yange iri mudare nhasi vaDaniel Morokele vati kunyange hazvo vari kufara kuti vaviri ava vabhadhara mari chibatiso zvinosuwisa kuti vaviri ava vakagara mujeri kwengo yakareba vachimwa mukana wekubhadhara mari chibatiso muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanga vagara mujeri kwenguva inodarika mwedzi miviri zvichitevera kusungwa kwavo musi wa28 kukadzi vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvichakadai kutongwa kwavo panyaya iyi kwatanga nhasi mudare ramajistrate asi magweta avo ange ari kuda kuti nyaya iyi iraswe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumikidza mugwagwa weMarongora Hell's Gate wakagadzirwa nerubatsiro rwemari yakabviswa neJapan inodarika mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kumarongora mudunhu remashonal and west apo vanga vachikumikidza mugwagwa uyu vamunangagwa vati kuvandudzwa kwemigwagwa kunoita kuti munyika muve nebudiriro uye kuchapawo vedzimotokari vekune dzimwe nyika vade kupfuura nemuzimbabwe izvo zvinounza mari munyika.
This will go a long way in enhancing access to international markets anchored on effective connectivity with major ports of entry to the East African community to commerce. Nureva kutrojeli nige anaka kukuti. Wana ziara siku soro, they will find it easier. Kuvuya no kunova chinda kubeina. Isuka chinda kusa kukumsoro, zinoenda Dar es Salaam.
Vamunangagwa vatiwo ukama weZimbabwe neJapani huri kuramba huchisimba zvekuti Japani iri kupawo zvizvarwa zvemuZimbabwe mukana wekunodzidza kuJapani zvidzidzo zvescience netechnology.
I would like to inform you that Japan has given Zimbabwe specialized scholarship in science and technology. When those guys finish their science and technology studies in Japan, you know that how they are doing certain
Vamunangagwa vatora mukana uyu wanhasi kumanikidza vose vanga vari pachiitiko chanhasi kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 vachiti vanhu vagare vakangwarira chirwere ichi.
Mese muri pano kunze kwevakabayiwa vasati vabayiwa hamubvi pano musati mabayiwa motojupa mozoenda kumba mabayiwa. Zvinobatsira upenyu hwenyu, zvinobatsira kuti tiwane mukati memiviri yedu masimba okurwisa chirwere. Saka ini ndakabayiwa, Vice President vangu vakabayiwa, Minister of Defense vana mauto vaida vachirwisa chirwere ichi namauto avo but vakabayiwa. Saka hatibayiwewo nesuwo.
Vanhu vakawanda vabva vaenda panzvimbo yanga ichibayiwa vanhu nhomba kuti vabayiwewo nhomba iyi. Vachitaurawo pachiitiko ichi mumiriri weJapan muZimbabwe vaSatoshi Tanaka vati vakaona zvakakosha kuyamura kugadziriswa kwemugwagwa uyu nekuti waiita njodzi dzakawanda. VaTanaka vatiwo mugwagwa uyu unoda kugara uchigadziriswa nguva nenguva kuitira kuti ugare wakanaka.
Is to ensure that this road is maintained well so that it remains its high quality and safety.
Chakakosha ndechekuti mugwagwa uyu ugare uchigadziriswa kuti urambe wakanaka uye usingakonzerese njodzi dzemumigwagwa.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Squatayo vanoti kugadzirwa kuri kuitwa migwagwa munyika kuri pasi zvikuru kana zvichienzaniswa nemari dzemitero dziri kubhadharwa nevanhu nemakambani vachiti mari iri kubiwa nevakuru vebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti zinara.
Inyaya iri pachena yekuti vana veZimbabwe vanoshandisa dzimota vanoshanda marodhi vanobhadhara mitero ichitorwa nezinara. Zinara ibazi rehurumende rinotora mari mwedzi nemwedzi. Saka vana veZimbabwe vanoda kuti mari dzavo dziri kuendeti dzavari kubudisa mwedzi nemwedzi dzavari kubvisa matoge dzavari kubhadhara dziri kutorwa nezinara. Apa tinonzwa kuti zinara inenge ichiita korapshen inotyisa.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta vamwe vakuru vakuru muzinara pamusoro pekubiwa kwemari dzemitero. nyanzvi munyaya dzemigwagwa dzinoti kuvakwa nekuvandudzwa kwemigwagwa yeNorth South Corridor kuchaita kuti pave nekufamba kuri nyore kuvanhu vanenge vachiita zvemabhizinisi pakati penyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community, nyika dziri kuCommon Market for Eastern and Southern Africa nenyika dziri kumabvazuva kweAfrica kana kuti East African State. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutedzeri wemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions kana kuti ZCPSTU vaGibson Mushangu vanoti havasi kuona chinangwa chekuramba vachiita hurukuro nehurumende panyaya yemari dzemihoro sezvo isina kuzvipira. Asi hurumende iri kuti vashandi havafaniri kuora mwoyo uye nhaurirano dzichiri kuenderera mberi. Kunetsana pakati pehurumende nevashandi kwawedzera kubva hurumende zvayakati ichabvisa imwe mari pane iri kutambiriswa vashandi pamwedzi kana vasina kuenda kubasa mazuva ose. Vashandi havasi kuenda kubasa mazuva ose vachiti mari yavari kutambiriswa haikwane. Hurumende iri kutsikawo madziro pachikumbiro chevashandi chekuti vabhadharwe nemadhora ekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaMushangu.
Zvinhu zvose zvakangoita mhanya mamire nerongo. Hapana nhaurirano dziri kuendera mberi kubva patakanyurira hurumende paya tichiti mhoro yedu yamuri kutipa haina zvainoreva uye haitengi. Tikanyorazve hurumende tsamba tichiti vashandi vese hurumende vaakukundikana kuenda kumabasa zvichienderana nokuti mihoro yavari kutambira iri kuvatendera kuenda kubasa mazuva maviri chete. Saka kusvika zvino tinoona kuti hurumende haina zvimwe zvayakaita zvayakachinja. Yakangozotipa shoko ratakatonzwa kubudikidza mapepanhau.
Shoko rehurumende raiti kudii?
Kuti takupiwa zvikwamu 45 kubva muzana. Izvo zvatakatoshamisika kuti zvino kana hurumende yoramba ichingoenda mberi nekungotipa mihoro yetisina kuwirirana, dzichiri nhaurirano here? Tichiri kufambidzana pamwe chete here?
Mave kutora danho ripi kugadzirisa dambudziko iri?
Isu sevashandi vehurumende tangotarisa kuti tichiona kuti zvarongwa nehurumende chiita henyu. Nhaurirano hapachina, kufambidzana hapachina, chingotonga henyu isu tangoteerera. Kana mada kuti pachikamu chimwe kubva muzana tipei, mukada kutipa zvikamu 300 kubva muzana tipei, nokuti nhaurirano dzabviswa zvadzinoreva.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutiwo vari kukuitirai zvakawanda sevashandi vehurumende, hamusi kuzviona here?
Kana zvirizvo zviri kurehwa negurukota rezvemari kuti vari kutiitira zvakawanda sevashandi vehurumende, isu takatomirira kuzviona. Chatati taona pari zvino angori 25 kubva muzana anova anonzi akawedzerwa semari yekurandudzira uraramo yedu sevashandi vehurumende. Izvo tichiri kungokahamadzika nazvo kuti zvira kwazvo here kuti mushandi wedu afunga kutipa izvi. Kana pane zvimwe zvavanazvo gurukota rezvemari vamutsuri Ncube, takazvimirira kuzviona kuti tigozvitambira nemaoko maviri. Pari zvino tinongoziva kuti tiri kungoyaura nenhamo, tingori manya neshiri yakangoshamira muromo kutiona kuti mai vedu vachatipei mukano. Hapana chatinacho.
Mutedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Tabata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vati nhaurirano dzichiri kuenderera mberi uye vakazvipira.
Tichadzoka kuvashandi kuti titaure navo. Takaenda ne 25% paya pekutanga yaifanira kuti ipiwe muna April. Vashandi vakaramba. Tikadzoka zvetikati haisi 25 chete asi itahwerengedza inoita 70. Asi imwe 45 yacho inofanira kuuya muna July, muswa July 1. Zvakare ivo vakaramba.
Makazovapa here mari iyi kana kuti makangomira kuti vatange vabvuma kuitambira?
Isu sehurumende hatina kuzoti sezvo varamba hatichapi zvatakavimbisa. Saka takangopa zvatakavavimbisa sekutaura kwatakanga taita. Asi takamirira zvakare kuti tidzokere patafura titaurirane. Asi tisati tadaro tiri kumboita dzimwe hurukuro dzedu sehurumende tione kuti tingachinja chii pane zvatiri kuvapa kana kuti zvatiri kuda kuti titaurirane navo. Saka kana tangove neansa yeizvozvo tinobva tadzokera zvakare patafura navo.
Nhaurirano dziri kuitwa asi vashandi vari kuti hamusi kuratidza kuzvipira.
Commitment yedu sehurumende yekuti 25% muna April ne 45% muna July ichiripo iyoyo haisi kuchinja. Nyangwe ivo vakati aiwa hatisi kuda izvozvo, isu tinoramba chitaurirana navo, asi hurumende iri kuisa zvikamu izvozvo zvayakavimbisa. Nepamusana pekuti kana tavimbisa tati ndo zvatichaitsa, hatizodzokere kumashure pazviri. Tingatozowedzera kana kuri kuti taona tichiwana mari inoita kuti tiwedzere.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 uye munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana matatu nemakumi maviri nevanomwe, kana kuti 38,327, uye vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevana, kana kuti 1,574. Vanhu zviuru gumi nezvina nemazana mana nemakumi mana, kana kuti 14,440, vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana mana nemakumi mashanu nezviviri nezana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete, kana kuti 452,191. Vamwe zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi maviri nemumwe, kana kuti 7,821, vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru zana nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu, kana kuti 107,586. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi nhomba senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yemuIsrael vaBenjamin Netanyahu vakatadza kuumba hurumende sezvaitarisirwa nezuro zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna kurume. Pasi pemutemo wenyika iyi, mutungamiri wenyika anokwanisa kudoma mumwe munhu kuti aumbe hurumende, uye pari kutariswa kuti vaye Lapid, mutungamiri webato Reyesh Atid, vanogona kudomwa. VaLapid vakatadzawo kuita izvi zvakare, Israel inogona kuita dzimwe sarudzo dzinova dzechishanu mumakore maviri. Bato ravaNetanyahu rakawana zvigaro makumi matatu kubva pazvigaro zana nemakumi maviri, uye rakatadza kuunganidza mamwe mapato kuitira kuti rive nezvigaro makumi matanhatu nechimwe. VaNetanyahu vane mhosva nhatu dzeuori dzavari kupomerwa, asi vari kuramba mhosva idzi. Dare repamusoro remuAmerica rinobata nyaya dzemitero rinoti bazi rinoona nezvemitero rakakanganisa parakabuda neuwandu hweupfumi hwakasiyiwa namushakabvu Michael Jackson, izvo zvakaita kuti upfumi uhu hubhadhariswe mitero yakawandisa. Zvinova nhengo dzekereke yeRoman Catholic zviri kunze kwenyika zvakaumba sangano remhuri Sunday Zimbabwe Stewardship Association iro rakanangana nekuunganidza rubatsiro rwakasiyana siyana ruchange ruchipiwa kune vari kumusha vanoshaya. Imwe nengo yesangano iri, Fadha Tafadzwa Kushamba, vanoti chinangwa chavo ndechekuendesa mberi pamwe nekutsigira mabasa ekubatsira agara achiitwa nekereke yavo kumusha. Izvi zvatsinirwa neimwe nengo yesangano iri, Dr. Maria Mpanomunda, avo vanotiwo chirongwa chavo ichi hachisarudze kana kutarisa kuti ari kuda kubatsirwa ndiani uye kuti anopinda kereke ipi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naFadha Kushamba pamwe naDr Mpanomunda pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Muri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, tiri boka remakatorike kana kuti maRoman Catholics ekuZimbabwe vakafararira pasi rose vane chishuwo chekuisa chitendero chedu mumabasa tichibatsira hama dzedu munyika yedu yeZimbabwe. Basa iri tinoriita tichibatanidza upfumi hwatakakomborerwa naMwari uye nguva yedu nezvipo zvatakapiwa. Donzvo redu nderekusimudzira mumwe nemumwe kuti ukuru hwaMwari huonekwe mavari.
Ndouyawo kwamuri Dr. Mpanomunda. Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira nhengo dzekereke yenyu chete here kana kuti ndechekubatsira vose vanotambura vari kuZimbabwe?
Chirongwa chedu chemhuri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, hachisarudzi kana kutarisa kuti ari kuda rubatsiro anopinda kereke ripi, asi kuti chete akasikwa naMwari uyezve akakosha mumaziso aMwari.
Ndodzoka kuna Fadha Kushamba, sei makafunga kuparura chirongwa chakadai?
Isu vemhuri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, sevashumiri vaMwari takaona uri mukana wekuungana semakatorike tichiunganidza zvipo zvatakakomberwa nazvo naMwari tichibatsirana nekiriki Sunday Katorike muZimbabwe mabasa aro ekusimudzira vanhu mufundo yavo, utano nekuparidzira shoko raMwari, uyezve tichibatsira kugara takagadzirira kana nyika yedu yawirwa nematambudziko akaita Cyclone Idai, zvimvura mupengo, zvirwere zvinouya zvichibata vanhu vakawanda panguva imwe chete sekorera neCovid.
Ndouyawo kwamuri Dr. Mpanomunda. Kune vana veZimbabwe vari munyika nevari kunze kwenyika, zvii zvinotariswa kuti munhu anga achizonzi anokodzera kuve nhengo yemhuri Sunday?
Mhuri Sunday yeZimbabwe Stewardship Association inotambira nhengo dzose dzakazvipira kubatsira kereke Sunday Katorike mukusimudzira vanhu veZimbabwe. Nhengo idzi dzinotarisirwa kurarama upenyu hunodzidziswa nekereke Sunday Katorike. Zvisinei, kune vanoda kubatsira zvirongwa zvedu vanokwanisa kutsigira vasiri nhengo dzakazara.
Fadha Kushamba, kereke yenyu yeRoman Catholic ikereke huru yagara ichibatsira vanhu nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Zvirongwa zvipi zvichange zvichizongoitwa nechirongwa chenyu icho chemhuri Sunday?
Vanhu vazhinji vagara vachishanda nekirike muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana, asi isu semhuri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, takafunga kubatana tichiita mushandira pamwe kuendesa mberi basa iri rakatangwa nehama dzedu.
Ndouyawo kwamuri Dr. Mpanomunda, rubatsiro rwupi rwamunotarisira kunge ruchiwanikwa kubva kune vanenge vapinda musangano renyu?
Nhengo dzinobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Vanhu vanokwanisa kubatsira nemari mazano nenguva yavo, uyezve vanhu vanotarisirwa kunamatira boka nevanhu vose vatinobatsira. Pamari vanhu vanobvisa nekuwana kwavo. Tinotambira chero paunokwanisa kubvisa.
Mashoko enyu ekupedzisira, Fadha Kushamba, kuvana veZimbabwe vakateerera.
Handinokutendai nemukana womatipa semhuri Sunday kutive tinokurukura nemhuri yekuZimbabwe mabasa atinoita tichivimba kuti hama dzedu dzichavawo neshungu dzokubatana nesu kuti tisimudzire upenyu hwehama neshamwari dzedu kuZimbabwe.
Avo vanga vari nhengo dzesangano remhuri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, Fadha Tafadzwa Kushamba vari kuWisconsin, pamwe naDr Maria Mpanomunda vari kuMaryland muno muAmerica, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano re European Union kana kuti EU rinoti harisi kufara nekushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vatori venhau muZimbabwe. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura paurongwa hwekucherechedza World Press Freedom Day warongwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, muumiririri weEU muZimbabwe, vaTimo O'Kernan, vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kuvandudza mitemo ine chekuita nekufambiswa kwemashoko, sangano ravo rinoshushikana nekusungwa pamwe nekumbunyikidzwa kwevatori venhau munyika. Vapa muenzaniso wezvakaitika pamutori wenhau anemukurumbira Hopewell Chinono.
The case of journalist Hopewell Chinono, who spent most of the second half of 2020 in prison after he had exposed corruption in the pandemic response, made negative headlines all over the world. But obviously this is only one prominent case. In my interaction with journalists, I've heard stories of fear and intimidation, of arrests of journalists or the people they interview, despite the welcome decision by the government that journalism was granted the status of an essential service.
Nyaya yemutori wenhau Hopewell Chinono akapedza nguva inoda kusvika chidimbu chegore ra2020 ari mujere mushure mekufushunura uori yakapa chimiro chakaipa pasi rose. Asi uyu muenzaniso chete nekuti mukutaurirana kwangu nevatori venhau ndogaronzwa nyaya dzekuchichidzirwa nekutya kwevatori venhau kusungwa kwavo neavo vanovapa mashoko zvisinei nechirongwa chakanaka chakaitwa nehurumende chekutora vashandi venhau sevashandi vakakosha munguva yeCOVID-19.
VaOKNN vakurudzirawo hurumende kuti irege kudzorera shure urongwa hwokusimbisa kufambiswa kwemashoko kwakasununguka nekuisa mitemo inokanganisa utongi hwejekerere yakaita sePatriotic Bill. Asi gurukota zvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kushanda zvakasimba kuona kuti mashoko afamba zvakasununguka munyika, vatori venhau vachishanda zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Zimbabwe under the Second Republic led by the President Comrade E.D. Mnangagwa is on an unprecedented path of not just opening up the media sector, but also making the work of our media workers freer and without hindrance.
Zimbabwe pasi pe Second Republic ichitungamirirwa nava Emerson Mnangagwa tiri kuita zvisakamboitwa mukuona kuti tine masangano enhau akasununguka pamwe nekuona kuti vatori venhau vashanda vakasununguka pasina zvibingaidzo.
Asi mashoko amai Mutsvangwa anopesana nezviri kuitika munyika. Nemusi wemugovera, mutori wenhau anoshanda akazvimirira Sydney Size akasungwa nemapurisa ari pabasa apo madzimai eMDC Alliance aiita musangano wavo kwaMutare. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende iri kuzvirumbidza nekuvandudza mitemo, chokwadi chiripo ndechekuti hurumende ndiyo iri pamberi mukushungurudza vatori venhau munyika.
Munguva yatava tani makore makumi matatu zvinoshungurudza ende ndochokwadi chiripo chekuti mugore ra2020 roga takasvika majournalists anosvika makumi mashanu nemaviri vachimbunyikidzwa kusanganisa Hopewell Chinono anova iye akasungwa kaviri mugore.
Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 chivabvu gore rega rega, asi Misa Zimbabwe haina kuita mhemberero idzi musi uyu, izvo zvaita kuti dziitwe mazuva maviri mushure mezuva iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Joanna Mamombe pamwe nemutedzeri wasachigaro wechidiki muMDC Alliance Muzvare Cecilia Chimbiri vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumikidza mugwagwa kumashonaland West wakagadzirwa nerubatsiro rwemari yakabviswa neJapan. Kupesana kuenderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemihoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.